Munguwa shoma ya pfura, chipatara chipatari nyatukwa change chichuongorora gomarara remuromo wechibere kupamwene kura papachena, avu wangu achuwanu kwa vaini dambu ziko irikanari chango tanga. Vachita orani Studio 7, mukoti mukuru kuklinika ye visual inspection with acetic acid kana TV ya kimuchidimbu, papatari nyatukwa amai Benedette Mandaza, vano tukunyange shirazo chirongwa chao chae chakanangana ni awa vane gomarara chango tanga, vakasanga animazi maema shinja eva atuwa ni gomarara rakomba.
Kukwaka tatanga kutarisa, kune wando watowa, wakuya, wando wanetiruwele. Mshu nisandancha mwatashwa shaya kuti wame wana ruzivo, wame wato amatori na marie kuya kusuoni kwa kusipata. Saka balanzi wa kutikini rima hacho. Waru kutu ya lava na kutu mwara. So kutu pa program ine ama chakwa na lava na kutu enda kuno rama kukumi. Ala sisiri wana kutu utari za kutu ya ziliru. So ndo da kutiko kukura tini wana ilo kutu ya nika so lina rachosa. Sana kwa so ya program nige sisi mahara zizu ndo kama kuoneke. Saka talona tito ni wakati wale watatozo yendeza kumakini kutano wana ni wakutawa.
Amai Mandaza vanoti kunyange zvazvo dambudziko guru rinoita kuti madzimai asaongororwa gomarara rechibereko iri nyaya yekushaya mari pamwe nekushaya ruzivo chimwe chikonzero yenyaya yekuti gomarara iri rinobata madzimai panhengo yakawanda iyo vazhinji vasingadi kuti vatariswe.
Dambudziko rinoita kuti madzimai vasauya kuzotariswa dzimwe nguva kusaziva nekusanyatsofarira kuya kuzotariswa because pane nyaya yekuti vanenge vachi nzvimbo yakawanda yatiri kutaura nezvayo. Saka zvekuti munhu angouya achitariswa ari vaita havazvidi. So kazhinji anozotatoone dambudziko ndopo ozouya. And kana ane dambudziko zvakune zvakutinonokei kuti zvirapwe. Iye tiri kuti kana munhu achikwanisa achisati arwara ndopo anoda kutariswa. Tinokurudzira kuti kazhinji kachona munhu atariswe kamwe chete mumakore matatu.
Mukuru wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanotsigirawo kuti madzimai mazhinji ari kunonoka kunoongororwa gomarara rechibereko iri nekuda kweurombo kuva nezvipatara zviri kure pamwe nekutoshaya zivo kwevanhukadzi.
Chiri kunesa stereki one inyaya yemari kuti ukaenda pachipatara normally unobhadhara inonzi consultation fee nyange iri dhora vanhu vakawanda havana dhora racho. Chechipiri maruwa uku madistances pamaclinic akakura stereki so vanhu havagoni kufamba. Then kechitatu munhu mutema ukamuudza kuti une kansa yechibereko enda unorapwa anoramba otanga oenda kun'anga ozouya chirwere chakura.
Dr. Labode vanotiwo chave kudiwa pari zvino kuwanisa madzimai dzidziso nguva dzese vachiti ruzivo rwegomarara repachibereko rwakaparidzirwa sezvakaitwa chirwere cheHIV and AIDS zvinobatsira kusimudzira utano hwemadzimai munyika.
Chikuru chikuru stereki kuita zvatakaita neHIV kupinda stereki tichidzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chikabatwa chikakasika chinorapika.
Nzira dziri kunyanyoshandiswa kuongorora gomarara remuromo wechibereko ndedze pap smear nevyac. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa kamwe chete pamakore matatu. Asi kwavewo nenzira yekushandisa human papilloma virus screening HPV inova yave kukurudzirwa pasi rese sezvo ichibata utachionawo zvakanyanya. Nzira iyi ine mutengo uri pakati pemadhora makumi matanhatu kusvika kumadhora makumi manomwe nemanomwe iyo inonzi nevamwe inoremera vazhinji. Nenzira iyi madzimai anoongororwa gomarara kamwe chete mumakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.